Zulu Takango approach as the Ministry of Foreign Affairs to vote against panel this event Davos Epitica. So Takawa approach these products we believe it is the items that can be used for something. Saka Jango Takaipa touch that the ability to get as big as it got.
Pane zvimwe here zvamunogadzira paspe company yenyu?
Tino print a fabric and pane fabric ya taka designer. It is inspired by Great Zimbabwe. So tine about 20 different ranges, all inspired by Great Zimbabwe.
Zvichitevera kupfeka kwakaita vamunangagwa scarf yenyu iyi zviri kufamba sei panyaya iyoyo yemabhizimisi imi sevasikana vechidiki?
Every second right now tine messages ari kupinda vanhu vari kutipa macomments vachiti next time munofanira kuisa horizontal lines kana kuti maybe make it white. Saka tiri kufara nekuti the discussion has begun.
Muri kuwana vamwe here vari kudawo kutenga scarf yenyu iyi?
Vakawandisa.
Inoita mari?
Inoita $15.
Saka pamanga muchitoienda here muchipembedza pamaintaneti nezvimwe here kana kuti zvakafamba sei kuti izowanikwa ichipfekwa navamunangagwa?
Taitenga on commission kuairport nekumashops in Belgravia. Takangofunga kuti pane this event irikuitika and we even went kuairport nova tati can we please just pull some of our stock back and then we'll place it. Tsikuda kungoona kuti is this something that people will accept. And ndobva tafona Minister of Foreign Affairs and I guess the rest is history.
Imi saka makanzwa sei muchiona president vakapfeka scarf yenyu?
Takanzwa kufara. And inini vakabuda on TV on the news nandichikumba ndakafonerwa na one of the employees kubasa ndobva vati Celia, our president is wearing the scarf. Ndobva ndaenda on Twitter and ndandisvaga mapictures panga pasina mapictures at that stage. And then it was the next day one of my colleagues sent a picture.
Mashoko api amungapova kune vamwe vechidiki vasikana semi vada kupindawo mabhizimisi iri?
Munofanira kungopusha, muchingopusha. It's not to say that the story has been easy. It's not to say the story will be easy. But kushanda, there's nothing that anyone can take away from that. Saka isusu, this is just the beginning. Kungotanga, tine basa.